Panguwa yenge ichifanira kutanga msangano, pange paine nengo mbiri chete ze komiti iyi, dzinoti vatemba muliswa, vasina bato raano mirira, uye vachimirira Norton, na mai Emma Muzondi wave bato re MDCT vekuMidlands. Komiti iyi, ine nengo makumi mana, izvi zvaita kuti sachigaro vekomiti vamuliswa, vauze vakuru vakuru vemauto nevasori vanga vauya kuzopa umbowo, kuti vadzokere, sezvo mutemo weparamende uchiti panofanira kunge paine nengo shanu dzekomiti. Kuti ikwanise kuita basa vamuliswa vauza munyori webazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMartin Rushwaya pamwe nevakuru vevasori kuti nengo dzekomiti dzange dzaenda kumisangano yemapato adzo sezvo dziri kurwira kuti dzisarudzwe kuti dzidzoke muparamende zvekare pachaitwa sarudzo vati vane urombo chose kuti vatadza kuenderera mberi neunguro yavo sezvavange vakatarisira
tadza kusvika kuorami yacho saka ndakumbira kuti vanga vauya nhasi vadzokere musi wa19 kuti zvoita basa iri saka paramendi iri kuvhura futi musi wa8 kuitira maprimary election musi wa 5 saka ndosaka taka breakout togara taka breakout traditionally pamaholiday saka ndipo pane nguva yemaprimary election futi saka vava kuenda kunorira upenyu hwavo saka hapana zvamungaite kana munhu akurira upenyu hwake
vati zvaitika nhasi chidzidzo kuti vanhu vazive kuti kuvhotera vanhu vasina batiro vakamirira hazvikanganisi basa reparamende
dei zvainzi mamembers eze maindependent basa raifamba chaizvo saka panongove nevashoma varipo saka ndofunga vanhu vachadzidza kuti kuita independent kuri nani nekuti hakumise basa
izvi hazvina kufadza vakawanda vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti nhengo dzeparamende hadzina hanya nevanhu vadzinomirira vaitai madzivaidze vaudza Studio 7 kuti nyaya yekubuwa kwemangoda yekwamarange yakakosha kudarika bato ripi zvaro uye veruzhinji vanoda kuziva kuti nyika inoshaya mari sei iko kwamarange kwaicherwa mangoda nemakambani emauto mapurisa avasori nemamwe akabva kunze kwenyika
behavior iyoyo hairatidzi kubudirira kana kusumudzira nyika kana kusumudzira maconstituents atakavaisa zvinoratidza kuti vanhu vasingadi develop
vari kuda kumirira Harare Central vasina bato ravakamirira muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti zvaitika muparamende nhasi chidzidzo kuvanhu kuti vanofanira kuvhotera vanhu vanoisa zvido zvavo pamberi kwete zvemapato avo
kana vachisarudza kusauya kumusangano unenge wakakosha kudai vachisarudza kuita zvemapato avo zvinoratidza kuti havana kodzero yekuti vapinde musarudzo gore rino vachinovhoterwa kuti vadzokere zvakare muparamende nekuti havasi kukoshesa zvicherwa zvedu nekushandiswa kwazviri kuitwa nenhubu nembavha dzinomira pamberi pedu dzichiti vatungamiriri venyika ino ivo vari vapambi vepfuma gore rino ngativhotei zvakanaka tivhotere vanhu vanoda kutisunungura kubva munhamo matambudziko nemadhudhu
vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vegezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo veruzhinji vachitarisira kuti nhengo dzeparamende dzivamirire nemazvo zviri kuitwa nenhengo idzi zvinoratidza kuti hadzikoshesi veruzhinji
it shows kuti mamembers atinovhotera hasi serious ese mamembers ari consider asina uyo hasi serious because nyaya iyi inyaya iri very serious considering kuti yakabva kune mukuru munhu anga ari mukuru wemauto by that time so it shows kuti vanhu ava serious they don't even care about the economic suffering of the people of Zimbabwe
nhengo dzeparamende dzakakokwa zvechimbi-chimbi svondo rino kuti dzizozeya bhiri rekuvandudza mutemo yesarudzo asi dzakabvumirana nezuro kuenda zvakare kuzororo pasina zvagadziriswa pamutemo uyu zvisinei kuti nyika yakatarisana nesarudzo dzakakosha vaimbo vemutungamiri wenyika zvakare vari mukuru wemauto nevasori varobert mugabe vakatotaura kuti nyika yakarasikirwa nemangoda ekwamarange anokosha mabhiriyoni 15 emadhora mauto mapurisa vasori nemamwe makambani ehurumende vaichera mangoda kwamarange zvakavanzika uye ndosaka paramende yave kuita ongororo yekuti zvakafamba sei ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja